Kungo Tara, Paula, da Rubusco, Tila, Ula, Tila, Ripo, Era Norta, Duziga, Palamos, Indra, Lazio, Tila, Rubusco, Tila, Ripo, Laita, Tila, 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 Minister of Defense. We are registered with the Minister of Labor under the Private Voluntary Organization Act. So we are not governed by them at all. And we have got a High Court order or a verdict that is denied, which we are armed with. Alas, Goni.
As is ZANU-PF, ino tako kudzingai mumsangano wabo, munoti chilinazo.
Zvakango fanana naye mugabe kuti kana achipindira mutungamiri wenyika ndiwo president wepasi kana munhu akauya akuti ndi achinobvunza munhu ari mudistrict kana kuti ari mucell achibvunza zvinhu zvepasi ari kureva kuti ari kutaura zviri legitimate here kana kuti haazivi zvaari kutaura havagoni kunobvunza mahovetrans ari koko we are the leadership of the hovetrans we are responsible of the hovetrans we were elected by the hovetrans what else is required iwo handiti ari kuti handisi kuenda because ndakadai vanhu vavo vakavada kana isusu vanhu vakatida what is their problem
mofambisa sei nyaya kubva panapa
you go to countries like Mozambique you go to countries like in other countries numahovetrans there are many organizations why would they want our organization particularly or these who register their own organization and those will be hovetrans dzinonzi dzezanupf and isusu will remain the Zimbabwe National Liberation Hovetrans Association let them register their own association
munofungei nezvese zvekuitika hamuna basa nazvo here
No, we are not worried about them. We know unless this dictatorship reaches unprecedented levels, then they will force that to happen. In a year after the government is ready to dictatorship under the Tanzania banner.
Pamaka kona na vamugabe chaipo ndepapi.
If he is the same person watakati naye, patakona na chaipo ndepapi. Nokuti kana tikatarisa kuti mahovetrans anzi agare zvakanaka kubva muekonomi, hazvisi zvinhu zvinofanira kuremera ekonomi kana Zimbabwe zvaremera ekonomi chaizvo.
Muri kuti maintellectuals ndivo vakakanganisa musangano. Ndivanani vamuri kureva?
Maintellectuals atakataura ina uyo atibohaidi chombo akabva akaenda paprogram yekwamuzorewa Jonathan Moyo akatotiza hunde yacho the vice president akanga akatongotiza hunde yacho nechikare and many more other people
amai mugabe vanoti vari kuita basa rambuya nehanda munoti chiinazvo
that's blasphemy izvozvo ndozvichavaita kuti mazuva avo ave pashoma panyika